This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 28, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inokanzura musangano wayo nevashandi pamwe nevashandirwi isina kuudza vanga vachifanirwa kupinda musangano uyu.
Vamwe muzanu PF vanonzi vave kuronga kuti mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe vaitwe mukuru weWomen's Assembly.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanosangana muWashington DC nevechidiki vemuAfrica vanosvika mazana mashanu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano wevatungamiri vetripartite negotiating forum kana kuti TNF principals meeting wanga wakatarisirwa kuitwa nhasi unonzi wakundikana kubudirira mushure mekunge gurukota rezvemabasa vaNicholas Goche vakanzura musangano uyu. Mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane vanoti hurumende haina kuvazivisa nezvekusavepo kwemusangano uyu kusvikira vasvika pahotera panga pachifanirwa kuitwa musangano apo vazoudzwa nevashandi vepahotera apa nezvekukanzurwa kwavo. Vange vane vanoti sevamwe veTNF hurumende yaifanirwa kuvazivisa paine nguva nezvekumiswa kwemusangano uyu kwete kuti vanyadziswe zvekusvika panzvimbo vozonzwa kuti musangano hakuchina. Musangano wanhasi uyu wanga uchitarisirwa kuzeya nekupasisa zvakabuda mumusangano wakaitwa svondo rapera apo zvikwata zvitatu izvi zvakatadza kuwirirana panyaya yemutemo wezvemabasa zvikuru panyaya yekumiswa kwevashandi mabasa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kana kuvashandirwi pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navange wane.
Chokwadi changa tisandange tichisangana semaprincipals veTNF and business, labor negovernment. Saka isusu labor taenda kuvhenyu kwata kwataifanira kunosangana tazongoudzwa paapaya nevanhu vepahotera pachoti hano imonyo musangano wakanzurwa manza muchaita motozoita nerimwe zuva. Saka ndazobata ofisi yasekretary velabor vamasoka ndikakurukura nemunyori wavo akati haa ndizvo ichokwadi chaizvo. Saka ndazongobvunza kuti matobenek reservens taasi kuti kuda maziviswa. Saka tichiva tinawo chinguva sekuti vazondifonera bek achinditi haa ndine urombo minista vazongopiwa an urgent assignment. Saka tine urombo kuti musangano wazongokanzurwa nekuti nechimbichimbi ndo zvaitika.
Asi imi matambira sei danho iri tichiona kuti manga muchishanda pamwe chete kuti munge muchiumba nyaya yeTNF nezvimwe zvinetswa zviri muvashandu?
Zvinhu zvinorema nokuti tine takatarisira zvekuti pakusangana ndopatinogadzisa zvinhu zvedu zvose zvatinofungidzira zvinofanira kugadziriswa zvinotogadzwa nokurukura. Tazongova tinyito chete ndechekuti dai tangozivisawo varume vakuru hazvina kunaka kuti munobva muchifamba muchimhanyamhanya kunosvika masvika panzvimbo pamunenge tinosangana pasina shoko rinokutaurirai kuti aiwa takanzura musangano chirega zvine kumhanyamhanya. Asi tazongonyunyuta pakuti havaidi vatizivisawo sevanhu vanga vati vatoziva kuti musangano uchaitwa ndo chatinyito chedu uye zvinodzorerawo basa mumasure. Asi hataigona kuramba nokuti kana sevakuru vakaranga kupiwa rimwe basa rekuita chizivisai vamwe nguva ichiposo bati vamwari kuti hava kumhanyamhanya.
Inyaya dzipi dzamaa muchitarisira kukurukura?
Iye zvinoizvi nyaya iri mudariro zvakanyanya tisati taenda kuno dzimwe yanga iri nyaya yelabor law reform. Iyoyo ndo nyaya ichiripo chaizvo chaizvo yatatati matechnical committees edu ndo anga achisangana nguva dzose idzi. Saka nhasi aida tisangana tione kuti vasvika papi kuitira kuti kana taa kuti hanenge tabvumirana kana pane zvine zvinhu zvine zvatinoita konana vanhu vozivisana vachikurukura. Saka inyaya yelabor law reform ndiyo iri mudariro iye zvinoizvi.
Tinonzwa kuti iyo TNF maamuchida kuti ive mutemo zvinenge zvichizobatsira here vashandizvo?
Hongu tinofungidzira kuti zvinozobatsira asi munongoziva zvinoitika ndezvekuti mutemo kana kusavapo kwemutemo. Chinokosha ndechekuti zvamune mabvumirana zviitwe. Takatobvumirana kuti TNF inge ichiva nomutemo unoisunga Iyo atina dambudziko notakagomerana tangosara mutepo kuti vanofanira kufambisa iyo minister welabor kuti zvoende kucabinet ugozoitwa mutemo uende for drafting kuattorney general izvozvo takabvumirana hongu zvanga zviripo zvazvo kuti vanhu vanongoti vonga ngaizvoendeko zvichienda hazvo asi takabvumirana asi ndoda ndisimbise nyaya inokosha yekuti kuvapo kwemutemo kana kuvapo kwemutemo chinokosha kuita kwavatingati kuimplementa madecisions amunenge maitora.
Avanga vari mutungamiri wezCTU vaGeorge Ngewane vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muzanu PF munonza muchinda kugadzikana zvakanaka zvikuru kune dzimwe nhengo zvitevera danho rakatorwa nevamwe mubato rekuti vave kuda kuti amai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vatungamire sangano remadzimai reZanu PF Women's League. Dunhu reMatabeleland South rakazivisa kuti riri kutsigira danho iri. Danho iri rakatorwa kupurazira amai Mugabe kumazoe nemugovera nemadzimai akaungana achipembererera bhavhude ravo. Amai Mugabe vanoti vari kumbozeya nyaya iyi vasati vatora danho. Asi mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti amai Mujuru avaisungirwa kuva pamusangano uyu. MuZANU PF mune kunetsana kunonzi kwagara kuripo pakati pechikwata chinonzi chiri kutsigira amai Mujuru nechinonzi chinotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoti havana zvikwata zvavanotungamira. Hazvina kujeka kuti amai Mugabe vachatora sei chigaro ichi sezvo mitemo yakadzikwa nebato yekuti munhu ave nhengo kwemakore 15 uye ave mutungamiri mumapazi epasi isingavatenderi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF varugare gumbo kuti vajekese sezvo vati vanga vari musangano. Tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaCharles Mangongera kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Ndofunga kuti zvinoreva kuti pamapato atinotarisa aya tichifungidzira kuti ndo vachazenge vachitora masimba kana vamugabe vasisipo. Zvaakureva kuti taane mapoka matatu kusanganisira ramai Mujuru neravamunangagwa. Ndinoona sokuti mhuri yavamugabe yaona kuti zvakakosha kuti vangewo vaine masimba ekutonga. Naizvozvo kana vachinge vapinda mupolitburo zvaakureva kuti mai Mugabe vava mumusangano mukuru mukuru wepati unenge uchizotorawo zvimwe zvidanho zvinogona kuaffecta business ravo, zvinogona kuaffecta semhuri yavo. Saka zvimwe vaakuona sekuti sezvo baba vakwegura zvaakuda kuti mai vange varipowo vachinzwawo kuti zvinenge zvichimbotaurwa zvichinzii madecisions kana achiitwa ivo vanenge vachizopindirawo kuitisa kuti mhuri yavo inge yakachengetedzeka. Toziva kuti vane mhuri ichiri diki chaizvo uyezve vaumba mabhizimusi akati wandei kwemakore apfuura aya. Toziva kuti vaane zvikoro zvavavaka kumazove, vane mapurazi, vane kambani inoita zvemukaka nezvimwe zvakadaro. Naizvozvo aya mainterest ayanoda kunge achichengetedzwa. Saka vaakuona kuti kunge vanenge vachikwanisa kuvachengetedza vanotodawo masimba ezvematongero enyika. Saka kupinda mupolitburo ndokusaita kuti vawanewo masimba iwayo. Koitawo vamwe vari kuti aiwa pada idanho ravana Munangagwa rekuti mai Mujuru vanga vachingonzi aiwa ndivo mai ndivo mukadzi mukuru munyaya dzematongerwo enyika muZANU PF uyezve munyika yose. Saka vana vamunangagwa vaonawo kuti maybe tikaisa mai Mugabe tinenge tagadzira rimwe boka rekuti simba raakumhanya richiti rikabvawo kuna mai Mujuru romhanya rakananga kuna mai Mugabe. Dzimweni dzenguva rotozopedzisira ranyanya riri kuna mai Mugabe so that mai Mujuru havasiriwo vaakunzi kana vamugabe vachinge vazobva ndo vaakupindawo panyanga.
Ko mitemo ka yebato vamangongera yekuti munhu anofanira kunge ati garei mune zvimwe zvigaro kana kuti hatingati mastructures eparty zvinozofamba sei apa?
Ndinoona sekunge nyaya iyi vanogona kuidarika nekuti vamugabe ndo vanere kupedzisira kuti vachati vanova apoinda here kuti vaite secretary for women's affairs kana kuti vachati aiwa ngatitedzerei mutemo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaCharles Mangongera vachitaura vari parunare muHarare.
Wakauya nokukokwa kuti nditaure paChatham House pano handipo panotaurwa vazhinji vanouya vachitaura pamusoro pekuti zvinhu zvakamira sei atini nika zakawanda vakuru vakuru anoya achitaura apo so ndakauya kuti ndizotaura pa platform iyoyo ndichaadressa nyaya yekuti gore rapera Zimbabwe yabva kuma elections asi hapana kwayari kuenda saka toita sei kuti nyika yedu tikwanise kugadzira matambu tikadzirise matambudziko arusangana vanhu
mangwana tine hurukuro nemutungamiri wemdct vamogen tsvangirai avo vari kushanya kubritain pari zvino musakanganwi kuteerera hurukuro yedu navatsvangirai
chikwata chemdc renewal team icho chiri kutungamirwa navatendai biti pari zvino chakazivisa nezveutungamiri hutsva hwenational executive committee danho rinonzi nevamwe rinoratidza kuti chikwata ichi chafunga kuumba bato racho kubva kubato remdct national executive committee iyi inenge iine makomiti 16 anenge achitungamirwa nemasachigaro akasiyana-siyana kusanganisira vabiti ava vanonzi ndo vanenge vari sachigaro wezvemari chikwata ichi chinonzi chakashandurawo ruvara kubva kuhutsvuku kuenda kuorange uye slogan itsva vaimbove mumiriri vemakokova uye varivo vaimbovewo sachigaro wedunhu reulawayo vagodhen moyo pamwe nemumiriri wechikanga dangamvura vaarnold tsunga vanonzi vave nhengo dzechikwata ichi uye vakapindawo mumusangano werenewal team wakaitwa nechishanu uyu asi mutauriri wechikwata ichi vajacob mafume varamba kutsinhira kana vaviri ava vave nhengo dzechikwata chavo vachiti vachazvitaurira voga pavamire svondo rinouya vamafume varambawo kuti vave kuumba bato idzva vachiti vari kuzadzisa chete zvigaro zvakasara zvisina vanhu mushure mekumiswa basa kana kumira voga kwevaitungamira zvigaro izvi ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iyi
danho ratakaita iri nderekupinziridza pane vanhu vakabuda nevamwe vanenge vakadzingwa tichiitira izvi kuti bato remusangano rifambire mberi saka takati tigadzirise bato nevanhu tichiisira vamwe vamwevo vachinda apo nepapo kuitira kuti nhamo yakatarisana neruzhinji rezimbabwe haingamiriri avo vari kuramba kubva pazvigaro ivo vanga vava nema15 years akawanda varipo pazvigaro pasina chachinja takati ngatichigadzirai timu inokwanisa kunge ichikwanisa kuumburudza gwara remusangano tichiinda mberi
izvi zviri kureva here kuti bato renyu rabuda kubva mumdct nokuti tinonzwa kuti kana ruvara rwebato makatoshanduka uyezve slogan yebato makashandura zvakare kubva pane yanga ichizivikanwa kuvemdct
zvazvinoreva ndezvekuti isusu takabudisa vamwe vakuru vebato mubato iri mdc ndiyoyi ichingori iyoyo asi chiri kuitika apa ndechekuti tine vanhu vanorambira vakabatira pazvigaro zvakafanana navamugabe tikavabvisa pachinzvimbo hazvirevi izvo kuti tabuda muzimbabwe kana kuti tagadzira nyika itsva asi kuti tabvisa vanhu vaya vanongorambira vakabatira pazvigaro zvinhu zvatinova izvo zvatakaramba zvinoitwa navamugabe zvavakuitwawo navatsvangirai paruvara urwu tiziva taimboshandisa white tikazombopinda mured iko zvino tapinda muorange panguva nenguva pati inotarisa yozvitarisa yoona kuti yoinda mberi nemakala api tichiindirana nechinhano chatakatarisana nacho chinhano chatakatarisana nacho chinoda kuti tiite kala yekutaridza kuti zimbabwe ino yaibva kuti ichizvarwa patsva zimbabwe yaibva kuti tichigadzirisa nyika itsva kuti tibudise vanhu mumatambudziko saka taona iyo orange iriyo kala yakanangana nekuibva kwezvunhu ndo kala yataakushanda nayo tichiinda mberi inenge yakasiyana nemamwe makala ataa tichimboshandisa kubva kure
tinonzwa kuti makaziviso yokuti muchaita kongresi yenyu muna machi wegore rinouya mungatitsanangurira kuti zvakamira sei
tichaita kongresi yedu muna machi wegore rinouya kongresi iyi ichaitwa nekukurumidza kubva kuna 2016 kwayanga ichifanirwa kuitika nokuti munorangarira takachinja bumbiro remutemo
avanga vari mutauriri wechikwata cherenewal team vajacob mafume vari parunare muHarare nestudio 7
Nengo inomirira Mutaza South mudare reparamende muzvare Irene Zindi vanoti pane vanhu vakavapamba nechishanu papurazi ravo vakaedza kuvaita kafira mberi dzaisavambavha asi kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Muzvare Zindi vakatorwa papurazi ravo nevarume vatatu vaizviti Matikitiva ari kuferefeta nyaya baba Jukwa. Asi vanhu ava vanonzi vakazovasiya musango mushure mekuvaridzira pfuti ndokutiza nemotokari yavo yerudzi rweFord Everest ine nhamba dzinoti ACY3316. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti vachiri pazororo vakati titaure na Chief Superintendent Paul Nyati avo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zvakaitika tabata muzvare Zindi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Musango imomo all of a sudden zvikanzi unozviti wakangwara chichacho. Kasina kuti bvunza ma ID patakudza kuti isu tiri ma CID. Saka wakangwara chii? We are killing you now. Tiri matsotsi wapinda motokari matsotsi. In their minds vanga vari kufunga kuti ndiri motokari yavo. Meanwhile utatu kudriva motokari yangu. At the same time they are throttling me. Angari kudriva wachona because vakaforsa kuti they are going to drive my car. Inini handigoni kudriva ndamusungwa. Throttling me ari kudriva zvikanzi buritsa futi chipfuura munhu iwe pfuura just shoot. Ini ndiri kutendeuka kutarisa kune munhu ari kunzipfuura angari kubackseat wachona. Ndatonanganidzana neputi pahuma pangu. At the same time akandigreba huro ari kuita throttle mai migirikiri guru guru iri achiri donza. The next thing vari kuita U-turn achimba abuda from the back seat achimba avhura door pa passenger seat pane anakagara. He pulls me out of the car ndobva ndapunzika negotsi. Ndichipunzika negotsi then the guy sat on the seat yepa passenger ipapo pane anakagara. Then he shot one bullet on my left side and another bullet on the right side and then they drove off.
Dzaiva mbavha kana kuti pada zvingave nechekuita nezvematongerwo enyika kana dzimonyaya?
Handingamboti mbavha nekuti dai dzaive mbavha. Mbavha dzatinoziva dzinoshandisa futi dzinorobha vanhu. Dai vaida motokari vangadai vakangondinongedzera motokari tiri papurazi mumba mangu kuti tipe makiyi emotokari.
Nengo inomirira ZANU PF kuMutasa South mudare reparamende muzvare Irene Zindi vari parunare kwaMutare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munobata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Tangi remafuta rechipiri riri kubvira moto pedyo neguta guru reTripoli muLibya uye vari kurwisa moto uyu vanenge vari kukundikana. Mutauriri weNational Oil Company audza Reuters kuti pane chombo charova tangi iri nhasi panguva iyo panga paine kurwisana kwezvikwata zviri kuda kutora nhanda reendege iri pedyo.
Munhu mumwe chete anonzi aurayiwa zvichitevera kuputika kwebhambu ranga rakateiwa muguta reKano muNigeria. Bhambu iri nderechitatu mukati memaawa makumi maviri nemana. Bhambu ranhasi iri ranga rakanangana nemadzimai anga ari mutsetse achida kutenga parafini.
Kurwisana kunonzi kwambodzikira muGaza panguva yezororo rechimuslim ratanga. Vakuru venyika dzepasi rose vari kukomekedza Israel neHamas kuti vavirirane chibvumirano chekupedza kurwisana uko kwava nemasvondo matatu uye kwasiya vanhu vakawanda vafa.
Akati erera ku Studio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel zim, muchishandisa decoder re Wizdig, kubva pa 9 PM, kushika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Mazana nemazana evechidiki muAfrica kusanganisira zvizvarwa zvemuZimbabwe vari muWashington DC kwemazuva matatu vachisangana nemutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama pamwe negurukota rezvekunze kuAmerica vaJohn Kerry. Vechidiki ava avanobva munyika makumi mana neina dzemuAfrica vaita nhasi musangano navaObama pamwe navaKerry. Vachitaura vari muWashington nhasi, vaKerry vati musangano wanhasi wakakosha nekuti Africa neAmerica inyika dzine ukama.
We're here today because the United States and countries across Africa are natural partners. And it's time to take our partnership to the next level by investing in the continent's greatest natural resource of all, its people. And that's what the Young African Leaders Initiative is all about. Investing in your future and ours by engaging in the promise of a new generation of great leaders in every single field of endeavor. And when 65% of Africa's population is under the age of 35, let me tell you, we don't have a moment to waste. The fact is that we have reached an inflection point for the new Africa. It is a time and a place where all of you have the great opportunity of a lifetime to bend the arc of history toward change.
VaKerry vativo rwendo rwevechidiki ava muAmerica kutanga kwerwendo rurefu pakati peukama hweAmerica neAfrica.
Your brief experiences here in the United States are just the start of what we hope will be lasting relationships between each of you, but also with us. We're investing in you so that you can invest in your countries and in the U.S.-Africa partnership. Yali embodies the United States' continuing commitment to that vision. And I am very, very proud that you aren't just heeding the call, you're leading the charge.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vachitaura vari muWashington.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vataurawo vakashora zvikuru uori pamwe nekuti muAfrica muremekedzwe kodzero dzevanhu.
And don't be fooled by this notion that, well, you know, the we have a different way, an African way. Well, no. You know, the African way is not that you suddenly have a, you've been in office and then suddenly you have a Swiss bank account of $2 billion. That's not the African way. That's not... And part of rule of law, by the way, is also that leaders eventually give up power over time. It doesn't have to be the same way all the time, but if you have entrenched leadership forever, then what happens over time is it just, you don't get new ideas and new blood, and it is inevitable, I think, sometimes that rule of law becomes less and less observed because people start being more concerned about keeping their positions than doing the right thing.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachitaura vari muWashington. Mutoro wedu enhau Marvelous Muhlanganya uye anga ari kumusangano uyo. Marvelous, ungatiudza kuti musangano uyo wafamba sei?
aiwa musangano wanhasi wafamba zvakanaka chaizvo uyezve vechidiki vanyanyofadzwa nekuti pamusangano uyu vaObama vashora hori nyanya kuvatungamiri venyika vemuAfrica uyezve vaObama vabva vataura ivo kuti chirongwa ichi chichange chava kuzivikanwa nezita rekuti Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders.
Zvakakosha zvakadii izvi kuti chirongwa ichi chipiwe zita revaiva mutungamiri mutema wekutanga weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela?
VaObama vati zvakakosha nekuti iwo musangano uchaitwa mumakore anotevera uchange uchiitirwa kuAfrica uyezve vari kuwedzera neuwandu hunoita ivo 1000 vachange vachitorwa pamusangano uyu. Gore rino taona vechidiki vanokwana 500 vanobva muAfrica vachipinda pamusangano uyu.
Tanzwawo kuti vakeri vataurawo pamusangano uyu, zvataurwa navakeri zvatambirwa sei nevechidiki nekutanzwa vachirova maoko pataura vaObama?
Vechidiki vafara uyezve vakeri vadoma nezita chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonzi Zandile Lambo chinoshanda kuEconet vachiti ivo vechidiki vanofanira kutora nyaya dzekushandisa mbozhanhare mukuedza iko kukurudzira uye watingati development munyika dzavanogara. Uyezve tichiri panyaya iyoyo, vaObama vawanikwazve vachidoma mumwe musikana wechidiki anonzi iye Abigail Mulea uyo anobva kubhinga akakwira iye mabhazi anosvika iwo maviri kuti awanikwe achienda iye kunovhunzurudzwa kuti azonge ari pachirongwa ichi. Saka vakurudzira ivo vachiti izvi zvinoratidza kuti munhu wechidzimai anoshingirira kusvika awana zvaanoda, zvafadza vechidiki vakawanda.
Tanzwawo vechidiki ava vachibvunza mubvunzo, vamwe vachiroverwa maoko, vanga vachiti kudii?
Vechidiki vabvunza ivo kuti imi vaObama zvii zvamuchaita pamuchasangana nevakuru vemuAfrica svondo rinouya mukuedza kuziva kuti zvamataura navo vachazodzokera kunyika dzavo vachiita, nekuti vazhinji vatungamiri vemuAfrica pavanouya kuno kuAmerica vanobvumirana nevatungamiri vomuno kuti aiwa tichaenda chinoremekedza kodzero dzevechidiki nyanya kodzero dzemadzimai uyezve nekodzero dzemunhu wese munyika, asi vodzokera vachienda vachinodzvinyirira vagari vavo.
Musangano uyu uri kuenderera mberi here nhasi kana mangwana, Marvelous?
Musangano uyu uri kuenderera mberi, vechidiki vachawanikwa vachipuhwa ivo hurukuro kubva kune dzimwe nyanzvi dzekuZimbabwe dzakati wandei dzichangotaurawo nezviri kuitika munharaunda muno muAmerica vachitaura nevechidiki. Uyezve uri kuenderera mberi kwemazuva maviri anotevera tichawanazve mudzimai womutungamiri wenyika vamai Michelle Obama vachange vachikurukura nevechidiki ava musi wechitatu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous nekutipa zviri kubva ikoko kwanga kuchitaurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama.
Aiwa, tinotenda. Blessing Majumba.
Tinotenda. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF. Takatarisa zvinonzi zviri kurongerwa amai Grace Mugabe kuti vatungamire bato reWomen's League.
Titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigo kufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu 16 vashaya pamugwagwa wemasvingo Bite Bridge pedyo nerwizi rweBubi.
Hurumende inokanzura musangano wayo nevashandi pamwe nevashandirwe isina kuudza vamwe vanga vachifanirwa kupinda mumusangano uyu.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanosangana muWashington DC nevechidiki vemuAfrica vanosvika mazana mashanu.
Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya mina Jonga nastandikile Mhlanga.